Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechitatu kukadzi 13/2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mvonga mupopoto inoita zvekare muparamende zvichitevera kunetsana kuri kuitika pakati pavatemba muliswa navadexter Nduna. European Union yogara pasi svondo rinouya ichizeya nyaya yezvirango zvakatemerwa vakuru vakuru vezanu PF. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Radio Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzemuEuropean Union dzichazeya nyaya yezvirango zvakatemerwa nhengo dzezanu PF nemusi wemuvhuro svondo rinouya, uye dzichabuda nechisungo chekuti zvirango izvi zvirambe zviripo here kana kuti zvibviswe. EU yakambenge yatemera nhengo dzezanu PF dzakawanda zvirango zvehupfumi, asi yakabisa nhengo dzakawanda mugwaro rechirongwa izvi. Pari zvino vaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo Grace Mugabe ndivo chete vachiri pazvirango pamwe chete nekambani inogadzira zvombo yeZimbabwe Defence Industries. Britain inova nhengo yeEuropean Union yakazivisa svondo rapera kuti inoda kuti zvirango izvi zvirambe zviripo, uye inoti dzimwe nhengo dzehurumende dzinogona kutemerwa zvirango zvichitevera pekuurayiwa kwakaitwa nemauto mwedzi wapera. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata vanorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga avo vanoti havaoni EU ichibvisa zvirango izvi.
Hazvishamisi kuti EU inogona kuisa nyika yeZimbabwe parumanya nzombe, kunyanya kuvatungamiri kunogona kuuya zvipanera zvezvirango. Nenyaya yekuti mirizhonga yakaitika kupfurwa kwevanhu vachiurayiwa mwedzi wakapera, vanosvika ivo 10 nevanomwe, kubatwa chibharo kwemadzimai anosvika ivo 16, nekushungurudzwa kwakanyanya kwevana veZimbabwe panguva yazvaita sezvo zvinhu zvafanduka, kuzvigokera moto muziso kwakaitwa nevatungamiri veZimbabwe. Ndo zvinonzi zvaitaurwa nemuchakabva mutukudzi kuti pavaiimba kuti dzimwe nguva tinozviparira tega, apa vatungamiri veZimbabwe vazviparira vanogona kupindwa chaipo pakaoma pachitarafu, nekuti utungamiri hweEU neBritain havasi kufara zvachose nemhirizhonga yasimuka munyika yeZimbabwe, uyezve nezinyekenyeke riri kuitwa nevatungamiri veZimbabwe pakupomboza dambudziko nekuita kuti vaya vanenge vakaita zvisirizvo vasungwe. Iko zvino tinoziva kuti patopfuura mwedzi zvinhu zvaitika izvi, asi hapana dorondo izere yekuti pane mauto akapfuura vanhu akasungwa. Tiri kunzwa kwa hurumende ichiramba kuti hapana vanhu vakapondwa kana kupfurwa vakafa, asi tichiziva isu kuti zviri pachena kuti pane vanhu 10 vane makuva anozivikanwa vakafa pamwedzi wakapfuura.
Britain inoti zvirango izvi zvinogona kuwedzerwa. Tingaona izvi zvichiitika here kana kuti tingaona dzimwe nhengo dzeEU dzichipokana nezviri kutaurwa neBritain?
Maonero andinozviita pachaita kuwirirana kuzere pakati peBritain nenhengo dzeEU. Chekutanga kuti vanofanira kutaridza vatungamiri veZimbabwe kuti nyaya yekodzero dzevanhu haisi yedambe, ndochekutanga. Chepiri, ndiri kuona kuti pachaita mazita evanhu achatsvetwa pane vari pasi pezvirango, toda kuti tijekese kuti zvirango zviripo hazvisi zveupfumi kunyika yeZimbabwe kwete. Zvirango zviri kunangana nevanotungamira nyika vari kukonzera mhirizhonga.
Vadhewa Mavhinga ndivo mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7 vari kuSouth Africa. Ntungamiri Nkomo abatawo nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu avo vanoti zvirango izvi ngazvibviswe.
Ndofunga chunhu chakanaka kuti vateereri vaziye kuti European Union chii, ndomubatanidzi waka wema Western countries, uyezve vanofanira kunge vachiziva kuti ivava maWestern countries ndo vakaita inzi scramble for Africa, isusu Zimbabwe tikava a colony of Britain. Saka nehondo dzakaitika dzokuzvitonga kuzere kweganda dema, nanhasi nyaya iyoyo haina kupera kuBritain navamwe vavo ivovo muEurope. Zvatakaita ndozvi sina kumboonekwa pasi pemakolonies ese akakolonizwa neWestern countries, pakuti tisu toga muAfrica takatora ivhu redu tinoita madiro naro. Zviri mumatumbu evhu redu ndo zvinodiwa nenyika dzakaita sokuWest ikokweko. Saka pamusoro pamasanctions amabvunza aya, zvinoreva kuti haagoni kuti abviswe nokuti zvatakaita ihondo ichiripo neWestern countries.
Asi inyaya yeminda here vachirumanzu kana kuti inyaya yekusaremekedzwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe? Zvikuru sei zvanga zvichiitika masvondo matatu apfuura apo pakaurawa vanhu nemasoja nemapurisa uyezve vazhinji vakashungurudzwa zvikuru.
Kana dai nyika idzidzi dzaikoshesa chinhu chinonzi human rights, dei valubhemula vomuno one of the kings asina kuurawa namaBritish, nanhasi hatitombozivi kuti mutumbo wacho uri papi. Saka hakuna Western country ine kodzero nezvokutaura napamusoro pamahuman rights. Ngavanyarare zvavo vati du.
Mutsigiri weZANU PF vagadzira churumanzu vachitaura vari parunhare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva renhepfenyuro pasi rose kana kuti World Radio Day, nhepfenyuro yeStudio 7 ichirumbidzwa nemabasa akanaka ainoita. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura paurongwa hwanhasi, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vati hurumende ine chido chekusunungura masaisai munyika. VaMangwana vapa muenzaniso weStudio 7 semucherechedzo wenhepfenyuro inopa vanhu mukana wekuita hurukuro pamwe nekugamuchirana kunyange miono yakasiyana. VaMangwana vati vakatukwa neumwe mutauri pane chimwe chirongwa cheStudio 7, asi vakati nhepfenyuro iyi yakatsiura mutauri uyu uyezve zvakare ikazokumbira ruregerero nezvaive zvaitika. vamangwa navati nepfenyuro dzinofanira kushandiswa kubatanidza vanhu pamwe nekukurudzira runyararo nehurukuro.
I received a number of calls from Studio 7, which was the platform in which on which our interaction took place. I had the privilege and honor of getting a call from the chief executive officer. The gist of the conversation was that they wanted to express their sincere apologies for the intolerance that had been expressed through their platform. This is an example of a radio station promoting tolerance and dialogue.
Kunyange hazvo hurumende isati yapa maresonance kune pfenyuro dzemunharaunda sezvinotarisirwa nemutemo weBroadcasting Services Act uyo wakaiswa muna 2001, vamangwana vati hurumende yava Emerson Mnangagwa ichazadzikisa kuvapo kwene pfenyuro idzi.
Chido chizere. Nokuti mutemo wamuri kutaura wekuti 2001 pakaiswa mutemo wokuti kuve nama community radio stations wakaiswa kana hurumende. Hurumende imwe cheteyo. Asi zvakaitika ndezvekuti 2001 ndopakauya yakazidera, ndopakauya nhamo dzese dzatakaona zvanachirwisana nehurumende, vari kunze vachirwisana nehurumende. Ipapo panguva iyo yekudengenyeka ikoko nekudeka-deka kwese ikoko, hurumende yakamboti mirai tione kuti zvichigadzikana. Iye zvino tana new dispensation, zvinhu zvagadzikana. Sekutaura kwandaita, chido ndochakazara. Ende hurumende yavamunangagwa inoita zvayataura kuti inoita. Izvi muchazviona zvichiitika.
Mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku vati kushayikwa kwenhepfenyuro dzemunharaunda munyika kuri kumisa kufambira mberi kwebudiriro. Vatiwo chido chehurumende chinofanirwa kuonekwa nezviito kwete mashoko chete.
Nekushayika kwemacommunity radio station, vanhu vashayikirwa nekubudirira munharaunda dzavo, nokuti nhepfenyuro dziripo idzi dzemumaguta. Inhepfenyuro dzinongoita zvidimbu nezvidimbu nezvenyaya dzinoitika munharaunda dzakasiyana-siyana. Saka kana tane macommunity vanenge vachitotaura nezvinoitika munharaunda imwe neimwe, kungave kurasika kwembudzi, kungave kudyiwa kwemumunda kana chine chii, ndo zvinodiwa kuzikanwa nevanhu vanenge vari munharaunda. Ndochiripo, asi chinokosha ndechekuti zvinhu zviitwe. Zvese zviri kutaurwa izvi tinozvitambira, tinozvigashira, asi takuti ngazvichiitwe.
Izvi zvatsigirwawo nasachigaro weMedia Institute of Southern Africa vaGolden Maunganidze, avo vatiwo kushayikwa kwenhepfenyuro idzi kuri kuita kuti izwi kunyanya revagari vekumaruwa risanzwike.
Kushayikwa kwenhepfenyuro dzemunharaunda dzatingati community radio kunokanganisa zvakanyanya budiriro munzvimbo dzakaita semumaruwa, nekuti izwi revagari rinenge risingakwanisi kuvandudzika kana kuti rinzwikwe nehurumende.
Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muZimbabwe Association of Community Radio Stations vakudza ikwangwari vati havasisina chivimbo nehurumende, sezvo nguva nenguva makurukota akasiyana ehurumende achivimbisa kuzadzikisa mutemo weBroadcasting Services Act asi pasina chinobuda. Zuva reWorld Radio Day rapembererwa pasi pedingindira rekuti promoting dialogue, tolerance and peace in Zimbabwe. VaEzekiel Dlamini, avo vanoshanda kusangano reUNESCO, vaudza Studio 7 kuti vakashandisa dingindira iri mushure mekuona kuti munzvimbo dzakawanda mune mhirizhonga dzavanofunga kuti dzinogona kupedzwa kana nepfenyuro dzikapa veruzhinji mukana wekukurukura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mumiriri weNorton muNational Assembly vatemba Mliswa nhasi vadzingwa mudare reparamende mushure mukukonzeresa muchokoto apo vasimuka vachikumbira dare kuti riumbe komiti ichaongorora mumiriri weZANU-PF muChegutu West vaDexter Nduna pamashoko avakataura nemusi wemuvhuro ekuti vakauraya vanhu vakawanda apo vaipopotedzana navamuliswa panyaya yeuori huri kupomerwa vamuliswa. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vamuliswa vati vave kuchikira upenyu hwavo zvichitevera mashoko avanduna uye vati dare rinofanira kutorera matanho vanduna vachiti paramende haingave dare remondi. Vati Zimbabwe yakasviba nenyaya dzekuurayiwa kwevanhu uye vanhu vari kupomera mhosva mauto vasori nemapurisa, asi paine vanhu vakatobuda pachena kuti vanouraya vanhu vakaita savanduna.
Pane vanhu vakawanda vakaurayiwa munyika ino vachipomerwa vasori kana mauto. Mumwe wevanhu ava ndivaitai Dzamara. Hatichaziva kuti vakaurayiwa navanduna here kana kuti kwete.
Izvi hazvina kufadza nhengo dzezano PF idzo dzatanga kupopotera vamuliswa nekuvatadzisa kuti vaendere mberi nenyaya yavo. Vamuliswa avo vari kupomerwa mhosva yekuda kupiwa mari yechioko muhomwe kubva kune imwe kambani yaiferefetwa nekomiti yezvezvicherwa yeJR Goddard vati kana paramende ichikwanisa kuumba komiti yekuongorora nyaya yavo nekuda kwenyaya yakabuda mubepanhau reHerald, havaoni chingaitadzisa kuumba komiti yekuongorora vanduna avo vakatobuda pachena. Mutevedzeri wemutauri weNational Assembly Amai Tsitsigezi, avo vange vari pachigaro nhasi, vamboedza kunyararidza vamuliswa, asi vamuliswa varamba kuterera vachipomera Amai Gezi mhosva yekutsigira vanduna nekuti inhengo yebato ravo reZANU PF. Vanduna vamboda kusimuka kuti vataure, asi havana kupiwa mukana wekupindura uye vamwe vavo kubva kuZANU PF vavarambidza kupindura. Makurukota akawanda kusanganisira mukuru wehurumende muparamende zvakare vari gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vamboedzawo kunyaradza vamuliswa, asi vapopoterwa vakapedzisira vave kutukwavo. Vamuliswa vati vaziyambi vanofanirawo kuongororwa nenyaya dzemhirizhonga. Vamuliswa vazopedzisira vaburiswa mudare nemupurisa wedare kana kuti sergeant at arms. Amai Gezi vazivisa kuti vachaziya nyaya yavamuliswa vasati vapa mutongo wavo. Mumiriri weMutare Central vaInnocent Gonese vemDC vasimukawo vatsigira vamuliswa vachiti nyaya yekuchikidzira munhu iri pachena, asi Amai Gezi vati vanoda kuongorora nyaya yavamuliswa vozopa mutongo wavo. Mushure mekudzingwa mudare, vamuliswa vaudza vatori venhau kuti vave kukwidza nyaya yavo kumutungamiri wenyika. Vamuliswa nedzimwe nhengo nhatu dzekomiti yavo vari kupomerwa mhosva yekukumbira mari yechoko muhomwe inoita mazana mana ezviuru zvemadhora kubva kune imwe kambani yavari kuongorora nenyaya dzeuori kuwange koliari JR Goddard namuzvina bhizimisi vekukwekwe vaShepherd Tundia. Asi vamuliswa vanoti kupumwa uroyi hwavasina uye izvi zvine chekuita nematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane musangano uri kuzeya zviri kuitika muMiddle East uri kukokerwa neAmerica nePoland uyo watanga nhasi muWarsaw. Zviri kukurukurwa zvacho hazvina kujekeswa, izvo zviri kupa kuti vakawanda vasazive zvichabuda mumusangano uyu. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanenge vari kuratidza chido chekuisa ruoko rwavo pamutemo wekuti mapazi ehurumende asavharwa nemusi wechishanu. Asi vaTrump vati havasi kufara nemari yavapiwa nedare reparamende sezvo iri shoma zvikuru pamari inoita mabhiriyoni mashanu nemazana manomwe ezviuru zvemadhora yavari kuda. Sangano re Global Zimbabwe Forum rinoti rinoda kuti hurumende yeZimbabwe itaurirane nezvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika mukuona kuti zvingabatsira sei mukusimudzira nyika. Vakafanobata chigaro chekufambisa mabasa esangano iri vaLuk Zunga vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvine basa guru razvinogona kuitira Zimbabwe, nekudaro vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vataure nezvizvarwa izvi. Vazunga vanoti nechishanu sangano ravo nemamwe akaita seAction Support, Zimbabwe Diaspora Development Chamber nemamwe masangano vachange vaine musangano mukuru muJohannesburg, South Africa, vachizeya zvingaitwe nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Vanoda kuona kuti vanhu veZimbabwe vanofunga sei nenyaya dzekuitika kunyika kwavo, because hazvioni kuti diaspora inodichi. Tinoda kuti vanhu vabude nechidonzvo zvekuti vanofunga sei nenyaya dzeZimbabwe. Zvakawanda zvinhu zvinokwanisa kubuda ipapo. Kune nyaya yakambobuda yaminista wejustice wakati kunofanira kuita diaspora tax. Saka ndiyo imwe futi nyaya tichadakuona kuti is it a good thing kana zvinofamba sei, but isi tatidi kupinda mupori, tinoda kupinda kuti nyaya yediaspora inohendiswa kanjani neZimbabwe.
Vanhu vari mudiaspora vangatarisira chinyi kubva mukurodza muri kuda kuita dzine musi wechishanu?
Vanotarisira direction, vangaita chii vanhu veZimbabwe kubatsira Zimbabwe? Tiri kuno kuzimudiaspora hatidi kublema vanhu, toda kuti tione kuti tingaibatsira sei nyaya iri kuita kuZimbabwe. Ini ndinorepresenta Global Zimbabwe Forum neZimbabwe Diaspora Development Chamber, maorganization emaZimbabweans ari kunze. Chandinofarira pameeting iyi ndekuti toda kuti tione kuti tingawakakabato kaogana kacommittee, Economic Development Committee, nokuti Diaspora Chamber is responsible neeconomic planning yatingaita kudiaspora ichibatsira Zimbabwe kana kuipinza muZimbabwe. Saka vanhu vakanga vabatika nezvepolitiki vomborega zvokufunga kuti to prepare say our future.
Chakupai shungu dzokuti muite zvese izvi chii?
Maonero edu ndekuti Zimbabwe haichakwanisi kuita sustain itself economically kana pasina rubatsiro. So tingabatsira sei? What can happen kana diaspora inokwanisa kuita chii nenyaya dzemabhizimisi kudiaspora ikoko nevamwe vanhu vari mudiaspora vanimwe dzimwe nyika?
Makambotaurawo here nehurumende yeSouth Africa panyaya yenyu yamuri kurwa nayo iyi?
Takamboita meeting neSouth African government, tine opportunity office neSouth African government yetinotaura nyaya dzeZimbabwe neDepartment of International Relations. Takavapa chikumbiro chatakavapa, tirakuona kuti chikumbiro ichocho chinosimbiswa nevamwe maorganization takachiita tiri muGlobal Zimbabwe neZimbabwe Diaspora Development Chamber. Tatoda kuti mamwe mapato maorganization emadiaspora sapote chikumbiro ichocho chatakapa chedevelopment. Kuti right now the standard kuti tichinofanira kuitika, how do we maintain an economy, how do we maintain a system, how kuti no maintain as a maroda standard yacho hakusisina. Tinoiseta sei bag standard iyoyo? Tinoita sei kuti vanhu vazoziva kuti zvinhu zvekuti zvemvura zvinofambiswa so, zvinhu zvemugato zvinofambiswa sei, zvinhu zvekufood security inofambiswa so? Tisingapindi mupolitiki, but to get a point, I need a reference point. Vamwe vazhinji vakabarwa after independence, vamwe vatovawo vanhu vakuru, havana kumboziva kuti correct thing ndaipi. Vakungorasika vanofunga kuti kana kusina gesi ndizvo zvese zviri noma.
Avo vanga vari vanofanobata chigaro chekufambisa mabasa muGlobal Zimbabwe Forum vaLuk Zunga vachitaura vari parunhare vari muJohannesburg kuSouth Africa. Tochimboenda kuna Marvelous Mhlanga Nyahuye kuti tinzwe zviri musocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei nhasi, tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona kuti tinzwe kuti vari kuti chii. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndinotaura naUbei Gaja muSouth Africa. Zviri kuitika munyika nhawe inoitika munyika ndekuti vanoda kuti tingobudirana chokwadi, chokwadi chai inosingadiwe nevamwe vakawanda.
Taurai tinzwe.
Vamwe vashoma iva. Nhau iripo ndekuti unoona kana ZANU PF kana pangori netimu rese madhara iwaya. Chiri vakamhanya vakaenda kumisangano yakaita sei, hapana chinobuda ipapo, kungomhanya chete kutambisa mari yenyika. Alese kana vagadzirisa zvinhu zvavanonzi vagadzirisa zvokuti kukaratidzirwa vanoshandisa mabara kupfuura vanhu. Ndozvimwe zvimwe zvinhu zvinoita kuti vafungiri zvinhu zvisanaka izvozvo. Vozochema vachiti masankisheni masankisheni, but havatarise munhu wavo wavanoita kuti munhu wavo ndo kunoita kuti zvinhu zvione. Kana ivo vakaita mwoyo yakanaka zvinhu zvese zvinoita zvakanaka.
Halo, makadini?
Aiwa, tiri wade, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri kuinyanga, ndironzi Mushore.
Taurai tinzwe, kwakadii iko kuinyanga uko?
Kuinyanga kunoita zuva tokuzeya ari mafuro manyoro amenoti kunyika makangarisiwe hakusiunaya. So far muzimbabwe hamuna chinhu chatinovimbiswa kana chatinoona, uye zvinhu zvinoitika pachena zvinogadziriswa zvese wamaspices. Hama tichitambura apa zvokuti zvisorovhwe kana vanhu vaita apologize vanokondema opposition party asati paongororwa kuti chii chakakonzera. Mapepa chaiwo hatichakwanisa kutenga mapepa tichiverenga anonyepa, redhiyo haichakwanisa kuteerereka inonyepa. Hatina chinhu chatichavimba nacho kunze kutenge tatenda pastudio 7 togona kuzviziga. Izvozvo kune hama dzakawanda dzakafa patakanyoma makodza zvichena aitaurwa kunze zvichitonzwa ino umboo nenyika yedu chaiyaka. Ndikaurayirwa mudzimai wangu namwana wangu, handikwanisi kuenda jasipozi penyu wangu unenge wakadenga.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kubudiswa kweFC Platinum mumakundano eCAF Champions League nechikwata cheHoroya AC chekuGini kwasimudza mibvunzo yakawanda panhabvu yemuZimbabwe. Michael Kariati anotipanya iyi.
Ko nyange hazvo patine mitambo miviri yasara makwikwi aya muAfrica Champions League Group B. FC Platinum haichakwanisa kubata Esperance iyo yave nemapoints masere, uyezve haichakwanisa kudarika Horoya Athletic Club iyo ine mapoints manomwe, sezvo FC Platinum yakarohwa pamba nekunze neHoroya, izvo zvinotanga kutariswa kana zvikwata izvi zvikapedza mitambo zvakaenzana pamapoints. Pari zvino FC Platinum ine point imwe chete chete kubva mumitambo mina, zvekuti yave kungotamba kuti ipedzese mitambo yayo yasara kuti ikwanise kuwana chiremerera. Mutevereri wemutambo uyu vaSpencer Mushambadope vanoti pamitambo yasara yacho hapana chinobuda zvekare.
I think FC Platinum yazvatopera, ngavatotarisira for next season nekuti kwavakuenda manje of which vari kutamba nemabig nemaholders angofufila zvavo magames asaraya.
Mutevereri wechikwata cheCapes United vatina chemusebi vanoti nhabvu yadzikira zvinotyisa, zvekuti panoda kugadziriswa zvakawanda zvikwata zvemuZimbabwe zvisati zvawira pasi pasi pekutodarikwa nana Lesotho, Botswana neSwaziland.
At home Zimbabwe yangu FC Platinum ma standards acho anja, because it comparing with the past ya chaiti pure ma group stage tichitarisira kuti tichazoenda kumberi, but izvi zvitauta hatina kana gobora ratakambogohesa. Inini eti hati zvitundirwadza, saka ndana ameno pamberi apa dai pane zvinofanira kugadziriswa.
Mongorori wemutambo uyu vafarai kambamura vanoti zvikwata zvemuZimbabwe zviri kukundikana pazvinotamba muAfrica, nekuti vatambi vanenge vakatorwa nezvikwata zvekune dzimwe nyika, kunyanya kuSouth Africa panguva iyo vanenge zvikwata zvemuZimbabwe zvave kukukwidza muChampions League nemuCAF Confederation Cup.
Asi nonyanyaona kuti ibhora remuZimbabwe ranyourayiwa nekuti wacho angogona vari kunyanyotorwa nevekuSouth Africa, nekuti kuri kubhadharwa zvakanaka. Muno muZimbabwe unonzwa kuti kuDynamos maplayers haasi kubhadharwa kwavaita time, vasiri kubhadharwa mapays avo and the likes. Capes United same thing, mamwe mateams mazhinji same thing. Saka ndiri kuona kuti our teams are not being run professionally, saka isu tisa kutizwa nemaplayers. Saka atinga expect kuti mateams edu ka angaende mberi vanhu vachingoti vakagona vobva vaenda kunze kwenyika.
Zvichatora nguva kuti zvikwata zvemuno zvikwanise kukukwidza zvakasimba nezvimwe zvikwata zvemuAfrica. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva nesu zvakare mangwana. Ini ndini Tandono Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti morara zvakanaka.
Isika tisenda baku VO.